Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 30, 2022. Mangateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mudzimai wavaJob Scala, amai Ellen Scala, votadza kuva pakeke rebirthday nhasi, apowo Britain iri kushora kubatwa kwavari kuitwa vari mujeri pamwe nevamwe vanopikisa.
Vaskala havasati vambotongerwa mhosva yavo, but vari kuonekwa vachiiswa mumanjema, vachiparedwa, vachinwa makoti, vachinyadziswa, mukadzi wavo achiratidza kuti vaonekwe. Zvinhu zvokuti kana zvakuonekwawo nedzimwe nyika dzakaita seBritain, zvinhu zvinofanira kuve zvichitaurika at that level.
Tine hurukuro negweta vaKennedy Masie, asi tabatawo mutauriri weZANU-PF vaChris Mutsvangwa, avo vanoti
zvevari kutaura zvanayavisikana, tiri kuita mutemo wedu wenyika. Ivo vane vavo vanhu vakaita mujeri wekuirish Republican Army vavaiti materorist, uyo vakatenga achitokonzera kuti kuite mhirizhonga munyika. Ngavambosiyiwo mitemo yemiri yemuzimbabwe nematera edu, aite basa ravo nekodzero yeconstitution yedu.
Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu uye cricket nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Amai Ellen Scala, mudzimai wemiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala, vanoti varambidzwa kuva pakeke ravo rebirthday nhasi mujeri rechikurubhi. VaScala vasvitsa makore makumi mashanu. Mutungamiri webato reTriple C vaNelson Chamisa vashora zvaitwa nevemajeri ava, avo vakavarambidzawo kuona VaScala svondo rapera. Mabatirwo avaScala ari kushorwawo zvikuru munyika nekunze, uye dare reparamende remuBritain rakakurudzira mambo Charles kuti vasimudze nyaya yeZimbabwe pamusangano nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa. Britain inoti muZimbabwe muri kutyorwa kodzero dzevanhu zvine nhoroondo. Mukuzeya nezvenyaya yekurambidzwa kwaamai Scala kupa murume wavo keke, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Mutemo uri very clear in terms of constitution kuti munhu anenge akasungwa ane right yokuonekwa neespouse, and right iyoyo iri guaranteed muconstitution section 50 subsection 5. Inotaura kuti munhu wese ari detained asati asendenswa ane right yokuti spouse yake kana kuti partner yake imuone. Saka zvaitika izvi zvinhu zvinotyora mutemo, and maprison officers angasikafani kuva achiita izvozvo.
Saka magweta angaite sei panyaya yakadai, nekuti tiri kumboona svondo rapera vaChamisa vakarambidzwa kupinda nevakuru vemajeri vachiti vainge vaudzwa navaZiyambi Ziyambi vanovagurukota rezvemutemo kuti vaChamisa vasabvumidzwe kupinda, asi vaZiyambi vachiramba kuti havana kudaro. Panogadziriswa sei pakadaro kana vaScala vachiramba vachityorerwa kodzero dzavo?
Sezvo zviri mubumbiro romutemo, magweta avaScala vanokwanisa kudzokera zvikare kuvatare edzimhosva kana kuti either kuhigh court kana iko kumachistrate court kwavari kutongerwa, voisa inonzi application yekuti vabvumidzwe kuti vava vachipinda. And kana iyo application iyo yakagrandwa necourt, vanenge vachirambidza vaScala kuti vaonekwe either nemukadzi wavo ingava spouse kana kuti nemagota avo, vanenge vava mune inonzi contempt of court, and ivo vari kurambidza vanogona kusungwa.
Totarisawo imwe nyaya, tiri kuona nhengo dzedare reparamende kuBritain uko dzichiti pachaitwa musangano pakati pamambo Charles nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaRamaphosa panofanira kusimudzwa nyaya yavari kuti yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Munoona sei danho iri?
Izvi zvinhu zvandingati the welcome development, because matyorerwo ari kuitwa kodzero dzavasikala haana kumira zvakanaka, and zvinhu zvinoenda yatingati pa the core of my rights are in constitution. And the international advocacy iri kuonekwawo nedzimwe nyika kuti izvi zviri kuitwa izvi hazvizi right, zvokuti vasikala havasati vambotongerwa mhosva yavo, but vari kuonekwa vachiiswa mumanjema, vachiparedwa, vachinwa makoti, vachinyadziswa, mukadzi wavo achiratidzwa kuti vaonekwe. Zvinhu zvokuti kana zvakuonekwawo nedzimwe nyika dzakaita seBritain, zvinhu zvinofanira kuve zvichitaurika at that level kuti vapewo pressure kuZimbabwe government, kuti kana ivo veZimbabwe government kana kuti ivo vamunangagwa vasiri kuzviona vari munyika mavo, ngavaonesewo nevamwe vanhu vanenge vakati vavachidzani kana kuti vanhu vanenge vachida kutyidzana navo.
Sika vehurumende yeZimbabwe vari kuti havapindire pane zvinoitwa nematare vamasi.
Izvi zvazvizi zvinhu zvechokwadi, because tiri kuziva kuti nyaya yavasikala it's a political persecution. Zvinhu zviri kutova kuti ivo vasikala vari kusungirwa nyaya dzepolitics. Saka vehurumende kana kuti vezanupf kana vehurumende havangambotauri kuti havakwanisiko vachipindira, vari ivo vakatozvitanga zvinhu zvacho, ende ndivo vanokwanisa vega kuzvimisa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutauriri webato reZANUPF vaChris Mutsvangwa, tikatanga nekuvabvunza nezviri kutaurwa neBritain.
Vanongonyaudza vanhu vekuBritain ivava nemakore 42 Zimbabwe yakasununguka, asi vanongorota sekunge ndivo vanotonga Zimbabwe. Nyaya yekuti vagara vari vanhu vavadzvinyiriri 400 years haidi mumusoro mavo. Zvekare ukama huri pakati peSouth Africa neZimbabwe haumbobva hwakapatsanurwa nemaBritish. Vaidzvinyirira iyo South Africa yacho nekudzvinyirira Zimbabwe, ndivo vadzvinyiriri vekupedzisira. Saka kana vachinguva kuti South Africa inge vaterere pane nyaya yeZimbabwe, vari vari kukonzera masanctions nezvimwe zvirongwa zveupfumi zvavakati temera vachinguva kuti zvichatiparadza, vatoona ukama hwedu neSouth Africa huri kusimba.
Muunga pamuenzaniso,
tese tese pari kutaura South Africa iri kutaura ichisapota Zimbabwe. Musi uno pave nemasanctions eSADC, South Africa ndeyeSADC yakaita kunge iri pamberi kana kuUnited Nations ichitaura nyaya dzemasanctions. Ndo nyaya dzakonzera kuti pave nekuti vanhu vemuZimbabwe vaende kuSouth Africa vachinotsvaga mabasa. Zvekare Prince Charles ndo vakadzikisa mureza kumaBritish pakuti Zimbabwe ichivepo, ichive nyika vachimwana mudiki 42 years ago. Zvinotopachena kuti vanoziva kuti Zimbabwe nyika yakasunguka, ndaa ndo vakadzikisa mureza. Saka havana kodzero yekunge vachinyaudzwa nenyaya yekuti vapinde nenyaya dzemuZimbabwe, vakatodaro vari kurasika.
Asika hurumende nebato reZANUPF vanga vachiti pavanotsvaga rutsigiro voti chakakosha kudyidzana nenyika dzose idzi yavari kuti re-engagement, hazvizokanganise here donzvo rebato iri?
Isusu tinoda kuti tifambidzana, hatidi nyika yatinoti imhandi yedu, toda kuti nyika dzese dzive shamwari dzedu. Asi chinonetsa maBritish ndechekuti zvitadzo zvavo kuZimbabwe zvinorema zvavakaita. Vakatitonga havasati vambotipa mareparations, vakatikonzeresa hondo yaIan Smith yakauraya vanhu vedu, havasati vambotaura nezvazvo kuti vamboti vanhuanaIan Smith vaifanira kunge vakatongwa nedare rinenge riri kuNuremberg revanhu rekukodzera hondo. Zvakawanda zvitadzo zvedu neBritain tikazviisa patafura kuti vatipinzire mareparations kana kuti vabvume kuti ndo vakakonzeresa varungu vangu vari muno kuti vaponde vanhu vedu vanosvika kuma100,000 mazuva ehondo. Tikazvisa zvedu zvinotoraudza kupfuura zvavari kutaura izvozvizvi.
Ko, panyaya yavasikala iri kusimudzwa iyi vamutsvangwa munoti kudii?
Zvevari kutaura zvanavasikala, tiri kuita mutemo wedu wenyika. Ivo vane vavo vanhu vakaisa mujeri wekuIrish Republican Army vaiti materorists, uyo vakatenga achitokonzera kuti kuite mhirizhonga munyika. Ngavambosiyiwo mitemo yemiri yemuZimbabwe nematare edu, aite basa ravo nekodzero yeconstitution yedu. Angavarege vaurota vachifunga kuti vari kutonga Zimbabwe zvakare. Pane nyika dzakawanda pasi rino, vadii kuenda ikoko kana vachifunga kuti ndo mwari wepasi pano. MaBritish vanofunga kuti ndo mwari weZimbabwe, ndo nhamo yavo chaiyo chaiyo.
Asi kamuri kutaura nyaya yekuti pahondo zvichida vaifanira kuripa, vamwe vanopikisa ka ambasada vanoti ko Zimbabwe haina kugadzirisa wan dambudziko rakaita seGooground inogotarisira sei kuti Britain itange yagadzirisa
svondo rakapera chairo kaive nedare guru nenyaya yeGooground tiri kunadzirisa nai nyaya yavana vemuZimbabwe. Hapana nyika yasina kumboitawo mhiri kusapesana. Ivo vakanzwa nemascots vakarwa nemairish America yakaita civil war. Isu hatina kuzombosvika ikoko nenyaya yeGooground takagona kunadzirisana takaita yoita koti ngavaisiyei nyaya yavanhu vemuZimbabwe haisi nyaya yavo iyo vano dzavo dzavakaitirana ikoko uganeni kunetsana kwavo nemascots nemairish takambopindira.
Mutauriri webato rezanu PF vaChris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSomalia vaHassan Sheikh Mohammed vanoti vanhu vanosvika zana vakaurayiwa vamwe mazana matatu vakakuwara nemabhambo ainge akateiwa mumotokari mbiri nezuro. Mumwe mutori wenhau Mohammed Issa Kona akaurayiwa uye mutori wenhau weVoice of America Abdul Kadir Mohammed Abdulle nemumwe anoshandira Reuters Praise Omar vari pavanhu vakakuvara. Russia yazivisa kuti yambobuda muchibvumirano chakakokerwa neUnited Nations chekuti Ukraine ibvumidzwe kutengesa chibage negorosi icho chaona zvirimwa izvi matani mamiriyoni mapfumbamwe zvichitengeswa pasi rose kuedza kupedza dambudziko renzara. Russia inoti yatora danho iri nekuti Ukraine yakarwisa ngarava dzayo mudunhu reCrimea rayakapamba kubva kuUkraine yacho. Ukraine inoti hainei nekurwiswa kwengarava idzi. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati zviri kuitwa neRussia zvekuirambidza kutengesa chibage zvichawedzera matambudziko enzara kunyika dzemuAfrica nemuAsia. America yati Russia iri kuda kushandisa chikafu sechombo muhondo yayakatanga pasina idena muUkraine. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Nekutotika mkoko chayo, ketia mkoko, ino sepika nima uko chayo, harikutia ndeche kutangu. Ino jambesu mshinika utimishi kipindi. Toto ipako, tini mafranga mama, tini chayo kutika na mafranga ya kashanda, nisha kikiringa ya karida sepika kwa kina mkoko. Kwa hivyo, ito yu jimishi mshinikori natura, usha kresha mpika, shakaka te biwak, kana kutinamu. Kana kutio mazingaya, tini kutika kwa tini chika uti. Ane kesha ndisa kutesa nishu shakari. Mungu jimesha tika zimuda kutizimine mkoko. Zimeona sereti magambo kara zimishu shakari.
Ko pa kutengesa pa azizo netiere kuti muna anga achi tengesa. Mungu tengesa la mguwa guwaere kana uti panivamwe le mshitoro wa mnoshanda nao.
Mungu kutengesa uchi reka nchimisa uchi.
Kutengesa uchi.
Ore, uchi mungu mtumatengesa uchi loka ulebo mbimu oso. Iyo za antanda kwanza zangu chindite masupa maketeriko jiti angu chiri kukura. Ati ndi nye storo za zidiki zangu chiri kita uchi imomu. Mbeniwa wangu wano kere dapa matemi kwa niti sana chini mchumbo takasena sena mapozi mzitemi zimbabu. Mungi mtiki uchinge kira ipa kusha kazi.
Ko izo nyuchi mne mchitenge sa mari uye kana mna achita ku visirwa nyuchi mne mchibadasa mari ya kawanda shakadi.
Pana yeku tenge pani nchiti njimenza na nye maturity yesu wamu. Kiriti suwamu nenge tango tanga kama chiri machua kama chiri ili. Ine tangiro kwa mafoti jolai. Ngoni matua macho macho yeku tindikito kipa suwamu mkuka yangu yandato umba. Ame tangiro kwa mafoti jolai kishikiru. Bento kwa wabana yeku tika nchiti njimenza na unyeri. Taka tumiteko di seto kwa nchiti njimenza na dami kaini nchiti assessment. Yekuti mbotarika njimba yacho kuti inini wakakukira nchakira kia katiba shantoo jimu jadeta kutakoyo jimu kwa mafraiza achoa asiani asiye assessment pasi zvaiyeka inotota kuti July yeni kutotanga kutotsitsanisa chine kuti tsakura nekuzotsiya kutemeka kunoita short kuti ndekapunisha achatsadzi zvinotangira pasi July 15
ko pa kuzotenga mabhotoro acho nezvimwe zvimwe nenge muchizvitenga kupi
tinotenga kuna industry kumasasa kunogadzirwa maplastics ndeniini ndine malabels angu ari kuendera nemikakambani kangu kandakavhura
makutoshanda nevamwe here kana kuti muchiri kuita mega zviri kufamba sei makapinza vamwe basa
aiwa ndakatopinze vamwe basa chinendingandikuita kurudzira tiri project ndechekuti tisimudzire vanhu vana chidiki kana kuti maitarimenzo nekuti ndo zvakandisimudzirawo saka handisandi ndega ipapapa ndine vamwe vandakatiena nekuti kapangu vacho kana ndikawandirwa nemabhiri mesaizes nematilgesitas anondibatsira vanenge vachiendawo kune dzimwe nzvimbo ndendinozoitwe zvakare vamwe vanondibatsira kuti pachinendira akaunti vanenge vachitengesawo chinzvimbo dzakasiyana siyana
saka kambani yenyu inonzi zitarai
inonzi elimmaconi foundation for environmental justice
asi tinomboonawo vamwe vanhu vachichema chema vachitivo dzimwe nguva vanotengeserwa huchi hunenge husiri huchi zvinofamba sei munombonzwa here zvichemo izvozvo
tinotozvinza mufunge zvenu izvozvo ndo zvinhu zvinoita kuti maketiye huchi ibvaita seinorwadza asi iripo inhau yekuti munhu anenge akambotunga huchi hwekristu akanenge akutekutungauti ndoziva sei kuti huchi chaiwo chaiwo saka ini zvandinoita ndezvekutotipa point of sale tinokurudzira kuti hefti test dehani before you test it tine matesi akasiyana-siyana atinoita pahuchi anoita kuti tikwanise kuziva kuti uhuchi chaiwo chaiwo uhuchi hwakabikirwa shuga saka ninhau yekuti vanhu vari kutsvaga mari vamwe vanobikira shuga vowedzera muhuchi hwoyo asi tine zviratidzo zvatinotoona zvinotaridza kuti aiwa uhuchi chaiwo chaiwo ndechekutanga sechipindi chimwe chinhu chatinoda kuti vanhu vagare vachiziva ndechekuti nyuchi dzine mapizi kana kuti maketi panopfuura 1000 dzichidyawo zvinhu zvakasiyana dzichibvawo nzvimbo zvakasiyana kureva kuti huchi huma hauzotesti zvakafanana hauzoratidzire zvakafanana mutatosangana nemwe huchi hwepepo humwe hwakaita bhleki chaiwo humwe hwebrown humwe hunenge hwakada kutonoita pinki kana kuti redi hazvitoreva kuti hwaasesi hunenge inhau yekuti pereti kana kuti rigeni kana kuti sipeteniti dzacho ndo zvakasiyana saka pako educator vanhu vanenditomatimu saka ninichitovakurudzira kuti munotizoiona sei kuti aiwa uhuchi chaiwo chaiwo uhwu hauzi
mungatsanangura here ipapo
ichekuti huchi hauna shelf life ezvonezi ukaiswa mucontaina iri tit isingapinde mhembo kana mvura huchi haufaniri kuexpire kana kuita patu kana kuvira saka mukamwa mahwakuvira zvoreva kuti pane zvakaitika kana kuti mukapinda musupermarket mukaona huchi hwakutoita malayers izvozvozvo zvinotiratidza kuti either huchi hwakabikirwa kana kuti pahwaipekwa pane zvisina kuenda zvakanaka hunogona kunge hwakapinda isimokondenge mvura kana kuti huchi hwakamorwa husati hwachipa saka tatomamirira yakaita ndeyekuti inanyorerekera kuti vanhu vanotenga kune vanhu vakajaira kuziva kuti uyu munhu anogadzira huchi chaiwo chaiwo ari kutengesa huchi chaiwo chaiwo hwaanenge akarima izvi saka kana munhu adetopinda maketi matizvo zvinotoreva kuti kana asina makastoma kudhara anenge akufanira kutotengesa nehope kune vanhu vagara ine makastoma
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare olin nekupinda muchirongwa chedu saka vanhu vanenge vachida kubatai vachida huchi vachida kubvisirwa nyuchi vanokubatai papi chaizvo
vanondibata panhamba zinoti 0774549264 0774549264
Tinotenda yanga iri hurukuro yataita namuzvare Olin Makoni vanochengeta nyuchi vari kwaRusape. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba.
Vatereri tasangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tiri kuda kumboteerera kumazwi enyu amakatitumira.
Ini ndinoitwa panda. Mubunzo wangu ndo kuti kwa awa maprofita haya, no profita, especially vekuma juani masuwa hawa. Anovona ere kana kuti wano itazungu njipira wano. Nukuti kwa kawa ya chibirechi corona isha. Apana kana mprofita wana taka wajita ura kuti corona isha uya. Right. Paka ngonyara kutizi. Asipa ni uwa wandu batu wa wajita ura wakutu wa zukuti mishonga iti ino ita. Kana kuti yesu azodi msa tora mafaksina achu haiti. Maprofita ya wandu wangu wakuta ura bacho wa. Mwea wa mshansa wa mwea wa mwari re kana tuwa mshansa mwea wa shupambo wana wa ndo pane mfuzo wangu ndo wakuna suwisisa chayu chayu kana vari vecho kwa hali chayu mkawa chiti uzoti korona iyo isha perarini
makadi yenyu vashamarari vestudio 7 pamwe nemi vateereri vestudio 7 ndandiri kuda kubvunzawo pamusiyano wezvitendero apa kuti chitendero chechimuslim vanoti mwari wavo anonzi Allah isusu wedu tinoti ndimwari kusiyana kwakusiyana here kwakaita ana mwari ava kana kuti mwari mumwe chete asi kusiyana kwemashedzero chete ndiwo mubvunzo wanga ndati ndoda kubvunzawo ndisho zvichete ndatenda hangu ndiro ndimaingwena kuchegutu.
Magadi kwa mukomandana nokawande ndiwo muri kutaura naKelvin Chiona paSouth Africa. Ndati chitokumbira kuti mukambozama kubata vaparidzi veJesus Revelation Ministry yaApostle Chiwenga kana pa mukagona kubata iyo Apostle Chiwenga kana Pastor Gerald Baloyi zvetimbonzwawo kuti vanoti kudi pamakomenzi avo.
Ini ndiri kuno ku Cape Town ndinoitwa mai kumire. Ndinoda kupindurawo pana baba wakataura vachiti izvoni nyika dziri kuti dziri kunamata nevafundisi vanhu vese vachiti vari kunamatira nyika. Ichokwadi vanhu vanonamatira nyika asi chanoda kuudza hanzvadzi yangu iyi ndechekuti hapasi pose pekuti unoti ukanamatira Mwari chinhu chauri kuda wobva wachowana pakare pakare. Aiyo, Mwari wakatipa machoices pakurarama. Either you choose kuti unoda kuita zvakarurama kana kuti unoda kuita zvakaipa. Saka nekudaro iko zvinezvi nyika yeZimbabwe takaitarisa. Ruzhinji rwese iko zvinorwara sika. Kubvira kuna vatungamiriri wacho chaiwo. Vanhu vachuza kuita zvakaipa. Saka vashoma vaya vanenge vachiri kuita zvakarurama. Ndo vanonamata minamato inogona kuva ine breakthrough. Otherwise kanadai ukanamatira chinhu asi iwo uchirasika pagwara rinodiwa naMwari. Hapana kwaunenge uchienda munamato wako. Saka izvozvo ndo zviri kuita kuti nguva iite seiri kurebesa. Zviite sekunge mhinduro iri kunonoka asi Mwari nguva dzose ane mhinduro. Chinodiwa chete naMwari ndechekuti timude timuitire tiri pano pasi. Kuti tigozofara naye kudenga tafa. Hapana munhu anorarama forever. Nguva yedu yekurarama pano pasi diki diki chaizvo. Saka hanzvadzi dai uri mumwe ndaingokukurudzira kuti ude Mwari ende uye unamatire mhuri yako nekunamatirawo futi nyika yako. Mhinduro ichauya zvayo.
Kwazwai kwazwai paStudio 7 muzuva ranhasi zuva resvondo. Ndirudo kumbobvunzawo kuvakuru vemadzisvondo nevakuru vose vanonamata muchitendero vechitenda Mwari vechirumbidza Mwari kuti makare kare kwanga kuine vakuru vanga variko vechiti isu tinoporesa asi pamusoro pecovid-19 kumbotamawo naumwe vatindatumwa kucovid-19 covid-19 ngaipere kuratidza kuti chii chaakuitika makore anaa Mwari wetiri kutenda wasiyana here naMwari wekare waaitenda vakuru ivavo kana Mwari watiri kunamata mazuva ano wasiyana here newanga ichinamatwa makare kare kune vachandipindurawo mubvunzo wangu wandinawo ndatenda.
Ayo ndiyo mamwe emazu enyu amakatitumira. Ndinokukurudzirai kuti musaore moyo nekuti tiri kutambira maaudio enyu akawanda zvikuru. Kana muine zvamungada kugovana nevamwe vateereri pachirongwa chino kana mibvunzo yezvechitendero chipi zvacho, zvitumire kwatiri tichaedza kutsvaka vangakupai minduro. Tumirai mibvunzo yenyu kunamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei svondo rinouya apo tichakuunzirazve chimwe chirongwa chezvechitendero.
Tigarangarira Jesu.
Jehovha, tinotenda tanonoka wande uye tinorudawo kupa kutenda kuchikwata cheChristla Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munau dzemitambo, Dynamos neHighlanders dzaita mangange 0-0 umusi uyo maChevrons eZimbabwe Cricket arowa neBangladesh. Mike Okariati anoti panyaya inotevera.
Dynamos neHighlanders dzaita mangange 0-0 muNational Sports Stadium nhasi masikati mumutambo wanga uine mufaro mukuru munhandare kuvatsigiri vezvikwata zviviri izvi. Nhasi zvasiyana zvikuru nekurwa kwemazuva ese sezvo kwanga kune kuimba nekutamba vatsigiri vezvikwata izvi vachifarira zvikwata zvavo. Mangange aya ave kureva kuti Dynamos yave nemapoints makumi mashanu nemanomwe yasiwa nemapoints maviri neChicken Inn iyo yakarova Capes United 1-0 ne-0. Asi Dynamos yave nemutoro mukuru sezvo iri kusangana neHerentals pamwe neCapes United mumitambo miviri yasara. Herentals yacho yarohwa 2-1 neBlue Chiefs iyo zvekare vari kusangana nayo mufinari yeChibuku Super Cup musi wa19 mbudzi. Cranbourne Bullets yaita mangange 0-0 ndokupinda mapoints makumi matatu nemanomwe vakaenzana neCapes United muhondo yekurwira kusabuda muPremier Soccer League. Zvichakadaro Zimbabwe nhasi yazvomesera makwikwi T20 World Cup Super 12 eCricket apo yarohwa nemaranzi matatu neBangladesh iyo vanga vachitarisirwa kurova zvisina kana kushupikira. Asi zvino hazvina kufamba zvakanaka muBrisbane Gabba Ground apo Najmal Shanto akanda maranzi makumi manomwe nerimwe chete 71 ndokutungamira Bangladesh kusvika pamaranzi zana nemakumi mashanu 150. Mukutevera Zimbabwe yakwanisa maranzi zana nemakumi mana nemanomwe 147. Mutambi akanda maranzi akawanda ari Sean Williams uyo akanda maranzi makumi matanhatu nemana 64. Kunyange hazvo Ryan Bull abudawo nemaranzi makumi maviri nemanomwe 27. Izvi hazvina kubatsira. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko nechitatu svondo rinouya neNetherlands. Mutsigiri wechikwata ichi vatina chemusunza vanoti maChevrons anofarira kutora mutambo uyu semimwe mitambo yavatamba kunyange hazvo Netherlands isina mukurumbira wakanyanya mumutambo uyu.
Saka Zimbabwe isu hatiskoa underrate, tutora game rese is a best game. But nyangwe tikadyiwa nyangwe tikaita sei, but vakomana vari kutamba. Saka tongovavisha good luck Zimbabwe.
Zimbabwe ichasangana neIndia mumutambo wayo wekugumisira weSuper 12. Matikiti zvuru makumi masere 80,000 emutambo neIndia weZimbabwe anonzi atotengwa ese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mudzimai wavaJob Scholar, amai Ellen Scholar, vatadza kupa vaJob Scholar keke rebirthday ravo nhasi. Apowo nyika yeBritain iri kushora kubatwa kuri kuitwa vaScholar nevamwe vanopikisa vari mumajeri. Asi mutauriri webato reZANU PF vaChris Mutsvangwa vanoti Britain haifaniri kuudza Zimbabwe zvekuita. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.